Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gumiguru 8 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wati ma-Turist Forces vari kutaura ndezvekuti nhasi inini ndakatadza kuenda kubasa nendaa yekuti mapurisa anga avhara marodzi achiita stop and search iya yakatenga.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuIsrael zvogara zvakabatiraura mumaoko mushure mekutangazve kwehondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Bato reTripoli rinoti rakanyorera tsamba mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda richivazivisa kuti munhu aida kudzinga nhengo dzedare ravo reparamende aiita izvi zvisiri pamutemo. Zesa yoisa chikumbiro chekuti magetsi awedzerwe mutengo. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa muhondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine vanonzi vasvika pachuru chimwe chete. MuIsrael munonzi mafa vanhu vari pakati pemazana mashanu nemazana makumi matanhatu, uye mudunhu reGaza muPalestine munonzi mafa vanhu vanoda kusvika kana kudarika mazana mana. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinonzi zvakuvara mukurwisana kunotyisa kuri kuitika. Chikwata cheHamas chakatanga kurwisa Israel zvakasimba nezuro, izvo zvainge zvisingatarisirwe neIsrael, zvakapa kuti varwi vechikwata ichi vakwanise kupinda maguta akawanda emuIsrael. Chikwata cheHezbollah chekuLebanon chinonzi chatangawo kurwisa Israel nemuchadenga chichitsigira Hamas. MuIsrael munewo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti zviri kugara zvakabatirana maoko nenyaya yehondo iyi. Mumwe ari muTel Aviv ndimuzvare Vivian Noma Bebe. Tavabata kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndogara paCentral Tel Aviv. Zvakaitika ndezvekuti takamuka nezuro makuseni kuchiita sounds zvemasirens ne Iron Domes. Kana Iron Dome ichi interceptor rocket pane noise inoitika. So ndo zvaitika patakamuka makuseni na 6 nezuro. So zvaitika ndezvekuti pane terrorist organization iri kuGaza inonzi Hamas, ndo yaita surprise attack kuIsrael kunoku nezuro. Vanogara vachirwa all the time, asi zvane zuro zvanga zviri surprise because mostly kana vachidai Israel inenge yaenda kunouraya kana kutsvaka maleaders avo ikoko. So izvo hazvina kuitika this time. Ivo vakangomuka vakafunga kuti triku attack nas. So they caught them unaware, like they were not prepared. Vanga vasina kuzvigadzirira.
Kwenyu kwamuri kuTel Aviv kwakarwiswawo here? Vakakwanisa kusvika ikoko here kana kuti kwakangokandwa iyo mamissiles amuri kutaura?
Kwakakandwa marockets asi wati ma-Turist Forces vari kutaura ndezvekuti nhasi inini ndakatadza kuenda kubasa nendaa yekuti mapurisa anga avhara marodzi achiita stop and search iya yakapenga, you know, cause kwanzi vanhu ava vakapinda. Sezvo vakapinda vasina kuoneka, vanogona kunge vari muno muTel Aviv as we speak. because Tel Aviv is central.
Saka kutaura kuno kumurukunzi garai muzimba?
Yes, true muzimba. And vanhu ava they were caught by surprise kuti normally kana kune chinhu chakadai kune ma bomb shelters kunoko arim underground. So zvinoitika ndezvekuti kana kungaitiwa provocation that side vano tumira mapurisa kuti afambe achivhura ma bomb shelters ese. Asi zvane zuro ma bomb shelters anga avharika ese. Meaning it was total surprise. Chero mapurisa haana kana nguva yekuvhura ma bomb shelters because vanga vafambwa kuvatsirana nema soldier. Vanga vaita shoma this time. So munhu wese aifambwa kunge ari kufield ikoko kuchitsvakwa vanhu ava.
Vazwa vhura here ma bomb shelter kana kuti achira akavharwa murugodzigara emudzimba?
Achira akavharwa. So zvakaitika ndezvekuti ma rockets akapedzisira kukandwa nezuro kuma pass 8 like this. So takarara usiku hwese, everything was quiet. Tikamuka makuseni kana maskati, everything was quiet. Asi nhasi ndaona pa news kuti Israeli Defense Forces iri kuenda kuno attack ikoko because Israel ai attack like very surprise inovaudza kuti vagadzirire. So every time inovapa warning kune vanhu vanovafonera ikoko kuvaudza kuti udzai vanhu kuti they must vacate mapremises akadai dai dai because ndo panogara vanenge vachitswa kwavacho ndo kunochengetwa zvima weapons kuma buildings acho ipapo. Asi this time around kune intelligence inofanirwa kugara iri up to date. Asi confusion now ndiyo kuti sei nezuro vasina kuona kuti kune chinhu chakadai like chiri kuitika.
Muzvare Vivian Noma Bebe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTel Aviv kuIsrael. Vange vachitaura vari parunare kuTel Aviv kwakare. Bato guru rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti rakanyorera tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda richivaziisa kuti vari kuda kudzinga nhengo dzedare reparamende dzavo vachizviti ndivo vakabata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chapangu havana simba rekuita izvi uye havasi nhengo yebato iri. Vachavangu vakanyora tsamba vachida kudzinga nhengo dzeparamende gumi nenomwe uye makanzura gumi nemanomwe. Asi bato reCCC rinoti iri ibasa reZANU-PF nevasori rekuda kukanganisa zvinhu mubato iri. Asi veZANU-PF nevasori vari kuramba mhosva iyi vachiti kurwisana kwemubato iri. Vamudenda varamba kutaura neStudio 7 kuti vakawana tsamba here kana kuti kwete. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera bato reCCC mudare reparamende vaAmos Chibaya.
Hongu takaitira tsamba kuna vamudenda kuparliament. Tsamba yaita mangura kuti munhu wacho anga anyora tsamba kwavari semusangano weCCC. Hatina munhu wakadaro mumaregesa edu, hatina munhu wakadaro
mati mapuwa minduro here?
Aiwa, hatatakuwa minduro. Hatataka watanangurira kutakwana. Ndoo, zvaingoda chete. Hatataka watanangurira kuti aiwa uri munhu ari pole. Asi muziri. Isu tina president yedu achamisa. Ndoo, mutungamiri wepati. Macommunication ese anobva kwa president. Saka naizvozvo, hatina munhu anonzi chavangu. Inawaregistra, inawa system. Hatina munhu wakadaro. So ndoo zvaidiwa navamudhenda kuti vazive kuti munhu wanyora tsamba ane here nechokuita nebato reCCC. Tikabva tavazivisa kuti uyu munhu ane nechokuita nebato reCCC anenge munhu wefazi here kana kuti munhu wezano.
Asika vachibaya vamwe vari kuti nyaya yekusanyatsojekesa utungamiri hwebato ndo iri kupa kuti paitike zvakadai kuti munhu anongonyuka oti ndini munyori mukuru kana kuti ndini mutedzeri wemutungamiri webato.
Hadizivi kuti kusajekesa utungamiri hwepato kusajekesa kunani nekuti seCCC tinozivana utungamiri hwedu hwose nyika yose. Pamunoona tichiita marali, tichiita maassembly, tichiita musangano zvodudzira kuti nzvimbo dzatiita musangano dzose dzine vatungamiri vanotoronga magungano ose wayo. mukoma zulu munoziva ini hakuna kuti nasi vachanotwari kuadiresa kuzuruwayo vachanotwari kuadiresa kulupani vachanotwari kuadiresa kumidland muchiona vanhu vakawanda pasina vanhu vanoronga tinahwo utungamiri hwedu nyika yose uye tinozivana kuti kwakati kunangana kwakati kunangana saka mukaenda kumavhileji tinavo vatungamiri vemavhileji mukaenda kumastriti mumadhorobha tinavo vatungamiri vemastriti saka semusangano wedu haiwa tinozivana kwakati kunangana kwakati kunangana
vanokokera bato reTCC mudare reparamende vaAmos Chibaya vari parunare kugweru sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vashabangu
hatisati tanzwa anything kuna mudendai saka zvinoreva kuti hakuna chinhu atoti receiver which is contrary to what we submitted
tataura navachibaya vati vakaendesa tsamba kuna vamudhenda vachiti tsamba yamakanyora sandi yechokwadi nekuti hamusi nhengo yebato iri
kana vana chivaya vaendesa tsamba unoendesa tsamba uchiti uri hani saka even kana vakaendesa matsamba ari 100 hazvichinzi chinhu because isusu hatina kuendesa tsamba chete takaendesa tsamba neconstitution yakachipa masimba kuti tinyore tsamba saka that's the difference between us and them
vasengezo chabangu vachitaura vari parunare muBulawayo vanoona nezvemagetsi munyika veZESA vazivisa kuti vari kuda kuti mutengo wemagetsi uwedzerwe nemasendi maviri ZESA inoti inoda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 million pagore rega rega kuti ikwanise kutenga magetsi kubva kunyika dzakaita seSouth Africa, Mozambique neZambia. Inoti mari iyi inodawo kushandiswa mukugadzirisa magwenya emagetsi ari munyika. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisawo paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti nyaya yekutadza kutungamira ndiyo imwe iri kupa kuti zvinhu zvinetse kuZESA. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
ZESA iri kuruza mari inosvika 45% revenue yafanira kuti inge ichiwana kubudikidza nekusabhadhara kwemagetsi nemashefu ari muhurumende nevamwewo vanhu vasi kubhadhara and kana ichiruza 45% yemasales asi kubhadharwa zvikureva kuti cash flow yeZESA yakadzikira havasizokwanisa futi kudi kuunganidza mari yekuinvesta into new plant kana kuita repair and maintenance saka chiri kudiwa ipapo inhau yekusema prepaid meters kuti munhu wese ngaise prepaid meters ndokuti kana magetsi ari kuwanika iwayo ukwanise kuabhadhara ZESA iwane mari manje vakuru vemuhurumende havadi nekuti vari kushandisa magetsi kumafamu kumapuranzo vachishandisa masiri mahara saka tikaita nyika inongoita zvechikudo zvekungoita zvekuginye mvura zvekuti tisi tiri kutonga ngezvedu kwatinosvika kwati hapana kwatasvika saka tinoda kunga tiri clear kuti magetsi ashandiswa ngaabhadharwe triple P's ishande andwo hurumende haisati yaita tsvagiridzo yekuti magetsi ari kudiwa munyika akawanda sei
ko vari kutika panodiwa dzinodarika zviuru zviviri kana 2000 megawatts pamwedzi
hatisi kunzwa sekuti 2000 megawatts ndiwo yatakanzwa pitaya tiri kuhigh school kumaform 3 nanhasi ndiwangoripo apa ikonomi yachinja kune makambani matsva emining ari kuvhura kune maindastri anenge aripowo futi ina mamachini agara aripo akwegura akudya magetsi akawanda saka new demand yaakuda kutariswa nezimbabwe haisiri 2000 megawatts itainzwa tiri kumusha tiri kuchimanimani takufanira kuziva kuti 4000 iyoro 5000 megawatts nekuti unofanira kurongera basa rauri kuziva saka ZESA inogadzirisa sei dambudziko remagetsi iyo iti kuziva kuti new demand yaachii panotodiwa comprehensive national strategy yemagetsi inosanganisa zvetiri kutaura sezvo
Tiri kuonawo dzimwe nyika dzichikurudzira vanhu kuti vashandise sola. Hurumende yakambotaura kuti iri kuda kuita izvozvowo makore adarika aya. Sei semaonero enyu pasina chiri kuitwa chekushandisa simba iroro rezuva?
Kumakambani kunogadzirwa zvigadzirwa kuma heavy industry sola haiti. Izvi zvinofanira kutozivikanwa izvozvo. Kumadzimba sola inofanira kushanda. Saka vanhu vangane vanokwanisa kuona mari $80,000 kuti aise sola. Kunyange zvazvo iri donzwa rakanaka. Pamusoro pazvo hurumende inenge yachiti mamwe maconsumables anoda kushandisa wacho esola anochajiwa duty. Saka tinopromota sei sola yacho zvichajiwa duty. Chimwe chekupedza chekuti price futi inochaja zvesa iri pasi chaizvo. Rimwe zuva ndakaita ongororo ndeishandisa marates anga aripo. Zvesa yaichaja 3 cents per kilowatt hour. 3 cents per kilowatt hour iyi iri pasi pe12 cents kilowatt hour inoshandiswa nezeta kuimporta. Saka unobudirira sei? Nekuda kungofadza ruzhinji, gutsa ruzhinji. Ruzhinji rwacho rufanira kugutswa rwuzopesana kushandisa majenerators ari kuzokosta 33 cents.
Muzvinafundo Gift Mugano inyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vanodzidzisawo paDurban University School of Technology.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuhurumende yeIndia vazivisa kuti vanhu makumi manomwe nevanomwe vakafa zvitevera mafashamu emvura akaitika munyika iyi nemusi wechitatu. Mafashamu emvura aya akaitika matunhu anoti reSikkim nekuWest Bengal muJapaiguri. Vatereri, kana muchida kunzwa nhau dzedu dzeStudio 7 munokwanisa kuchibata pamasaisai anoti 909 am 6175 7255 pashortwave. Muchirongwa chedu chevechidiki cheYouth Forum nasi tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki amai Pindile Gosha avo vari kubatsira vechidiki kumaruva kutanga mabhizimisi nekutsvaga misika yekutengesa zvigadzirwa zvavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita nemutori wedu wenhau Taboka Ncube weStudio 7.
Tinobatsira vanhu vechidiki nemadzimai kunyanya vari kumamisha. Tinovabatsira nekuvadzidzisa matangiro avangaita mabhizinesi avo nekuti vangaita zvipi nekuita sei kuti mabhizinesi iwayo akure nekuendera mberi nezvavanenge vachiita zvacho zviendere mberi nekukura nekusvika pakuzikanwa nevanhu vese muno muZimbabwe pamwe chete nevari kunze. Saka inonzi Incubation Hub and Accelerator Program.
Tiri kuona paine dambudziko revana vari kusiya chikoro vari vadiki vachienda kunoshanda kunyika dzinenge kuSouth Africa. Program iyi muri kutarisira kuti ingapedza dambudziko iri here?
Pavana vanokurumidza kusiya chikoro vamwe vachinotsvaga mabasa kuSouth Africa, tinoona sekuti programu yatinayo isusu inonzi career mapping and career development inogona kuvabatsira sekuti inotarisa kana kuti kushandidzana nevana vari kuita grade 7 maform 4 nemathird year ari kuyunivhesiti. Tinenge tichivabatsira necareer coaching, kuvabatsira nekuvadzidzisa nekukurudzira kuti pane mabasa akawanda avangaita nekudzidzira. Saka tichikurudzira kuti vasarase tariro nekufunga kuti hakuna mabasa, vachitarisa mabasa avajaira kuti avanoziva ari muno muZimbabwe, asi pane zvakawanda zvavangadzidzira nekuita chero kunyika dziri kunze.
Tinoona vamwe vachitiza kumamisha vachiti hakuna mikana yekuzvisimudzira mumabhizimusi. Muri kuona remangwana remabhizimusi ekumaruwa rakamira sei.
Kumamisha tinaona sokuti pane mukana yakawanda yekuita mabhizinesi nekuti tinaona vanhu vazhinji vari kutown. Zvinhu zvavanotengesa pamwe zvinorimwa kana kuti zvinopfuywa zvinhu zvinobva kumamisha sekuti mutown hapasisina nzvimbo dzakawanda nadzakakurisa dzekuti vanhu vangarima sezvinoita vanhu vari kumamisha. Saka kumamisha kune mukana yakawanda chaizvo sevanhu vanenge vachida kuita zveagriculture. Zvelivestock kuchengeta zvipfuyo. Saka kumamisha mukana yemabhizinesi iriko. Saka tinenge tichitarisira kuti isusu maprograma tinoita anokurudzira inonzi rural empowerment.
Avo vanga vari amai Pindile Gosha vachitaura vari parunare kuBulawayo. Nemutori wedu wenhau Taboka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Makadini vatereri, ndimi Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tiri kunzwa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yesvondo rakapera yekuti pasi pano pane vanhu vachene. Ngatiwei kutereri wedu wekutanga.
Mangwanana akanaka. Panyaya yekuti kune vanhu vachene here? Ndinotenderana nezvataurwa namufundisi Zovanos Mukoriro. Pavataura kuti hongu panyika pano vanhu vanotobva vaitwa vachene. Shoko raMwari kuna Efeso 2, vapa verse 18 noti. Nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda, izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo chaMwari, hazvibvi pamabasa kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza.
Nyaya iyi inotiratidzei amai?
Nyaya iyi inotiratidza kuti utsvene hwedu hunotaurwa kana hunodiwa naMwari haunei nekugona kwedu kana kusagona kwedu pamabasa, asi inyaya yekutenda muna Jesu Kristu. Saka munhu paanotenda muna Jesu Kristu anopiwa utsvene hwaKristu. Ndiwo unozomugonesa kuti atange kurarama achiita mabasa anodiwa naMwari. Asi hazvibvi pakuti magona mabasa, asi zvabva pakuti tapiwa chipo ichi pachena cheutsvene kuburikidza nekufa nekumuka kwakaita Jesu Kristu pamuchinji kwachitakura zvitadzo zvedu zvose. Ndatenda.
Tinotenda zvikuru amai. Tochienda kuna Pastor Mungu. Makadiniko, taurai tiwe mufundisi.
Tinoda kupindurana baba Simbiso pamusoro pevatsvene. Kuti nyika ine vatsvene vakawandisa vazere munyika. Vatsvene vekutanga vana vaduku. Nekuti Jesu Kristu pachavo vanoti regai vana vaduku vauye kwandiri nekuti ushe hwekudenga ndehwavo. Ende vana vaduku havana mhosva yavanopomegwa pamberi paMwari kana munhu achiri muduku uchiri mutsvene. Saka vana vaduku vose vatinavo pasi rose vachiri vatsvene kana vasati vasvika makore kuti vapomegwe mhosva. Tozoenda pabhuku yazvakazarugwa Johani unoratidzwa pana Johani 7 achitaridzwa vatsvene. Kuimba yaIsraeri koga kwakabuda vatsvene vaita 444,000. Vakabuda kuimba yaIsraeri chete vakaonekwa. Tikazofamba nayo futi tinozowanikwa kuti wakazowana kuti kumarudzi ose kwakanga kune vatsvene vakanga vamire pachigaro chaKristu vakanga vasingagoni kuverengeka, vakanga vakawanda zvikuru. Saka nyika ine vatsvene vanhu vakawandisa nekuti kana munhu usiri mutsvene haungagoni kuona ushe hwekudenga.
Saka apa muchene chii, Pastor Mungu?
Mutsvene munhu unofamba munzira dzaMwari dzaakareva nedzaakatara nekuhlamurayiro yake nekuichengeta. Ndiye munhu mutsvene muna Jesu Kristu. Kana munhu achinge atadza kuti azviite mutsvene unofanira kurevururana zvivi zvedu mukereke. Saka ndinoda kuti muteereri wedu azive kuti nyika yakazara nevatsvene. Mukawa vanhu vanodzidzisa kuti panyika hapana vatsvene ndo mhari dzodziya dzakanzi musadziteerera, nekuti vakadaro ndivo vaya vanotishe takadzinga mweya yakaipa nekuprofita mudzita renyu isho unoti bvai pano vaiti vezvakaipa handina kumbogara ndakuzivai. Saka panyika ndo vanhu vanoramba kuti kune vatsvene vanhu vakadero, asi vachizviti vanonamata Mwari asi vachipupura nekuparidza pamberi pevanhu kuti hakuna vatsvene. Saka nyika yakazara nevatsvene varipo, vanhu mumwe vatinotoziva nekuona kuti vavanhu vatsvene.
Ngati chiwai kubva kune vanoti ndi baba vatapiwa. Makadiniko tipe ufungwa dzenyu panyaya iyi.
Makadi mkumatanano kawande. Ndino wirirana neku minturo ya piwa hongu panyika pano pani vatsvene. Icho kwadi ichocho. Ndinoona vaparidzi vazhinji vanoparidza vachiti panyika pana mutsvene Jesu akati no one is good except God alone. Inyaya iyoyo yekuti vanhu havana kunzwisisa panyaya yeshoko raMwari. Ngandiverenge sezvo akatitsanangura maari nyika isati yavamba kuti tive vatsvene vasine mhosva pamberi pake murudo. Akatitemera kare kuti naJesu Kristu tiitwe vanakomana sezvo akafadzwa pakuda kwake. Tinoona kuti zvakatoitwa nyika isati yavamba ndopakatotsanangurwa vatsvene. Saka vanongomirira kuzonzwa shoko rechokwadi kuti vatende. Revelation 13 verse 8 inotaura zvimwe chete kuti bhuku yeupenyu yakanyorwa nyika isati yavambwa. Saka Mwari anotoziva anoponesa. Isu tinotozoziva nekutenda kana paparidzwa shoko rezvokwadi nemushumiri akatumwa. Kana munhu atenda anotoreva kuti munhu iyeye akanyorwa zita rake mutsvene. Munhu iye anoitwa mutsvene nekuti tinotoziva kuti yandabva kuverenga inototaura kuti ndivo vakasimbisa, ndivo vakaruramisa. Hapana munhu anogona kururama ega, anotoruramiswa naiye akamutsanangura nyika isati yavambwa.
Tinotenda zvikuru baba vatapiwa. Naizvozvo vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara yenyu zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munzvimbo dzakasiyana-siyana nhasi. Herentals yarwa Dynamos 1-0. Kids United yarwa Wange 1-0. Yada yarwa Triangle 3-1. Green Fuel yarwa Crane Bullets 1-0. Mumutambo wekupedzisira, Shisham yarova iyo Blawayo Chiefs 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuIsrael zvave kugara zvakabatira hana mumaoko mushure mekutangazve kwehondo pakati penyika iyi nechikwata chekuPalestine cheHamas. Uye pari kutyirwa kuti hondo iyi yave kuzopararira kunyika dzakawanda mudunhu rekuMiddle East. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rakanyorera tsamba mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, richivazivisa kuti munhu akanyora tsamba achizviti ndiye munyori mukuru webato iri aisa taura chokwadi, nekudaro vanofanira kusiyana nezvekuda kudzinga nhengo dzavo mudare iri. Zesa yaisa chikumbiro chekuti magetsi awedzerwe mutengo, ichiti iri kutatarika kuwana mari yekuti igadzire magwenya uye kuti ikwanisewo kutenga zvimwe zvinodiwa pakugadzirisa magwenya anenge asiri kushanda zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mwarare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.